Vanhu vakawanda vanotikufa kwakagurabadza kunorwadza sezvo vange vakatarisira kuti vaizoramba vachibatsirwa navo kunyange hazvo vange vasisiri nhengo yeparamende mushure mekunge vakakundwa namuzvare Irene Zindi veZANU-PF musarudzo dzemuna 2013. Mumwe wevagari vekumutasa South vakabatsirwa nemufi mazuva avange vari MP wenzvimbo iyi Amaileleni Mwamuka vanoti panguva yavakabatsirwa vakange vaparadzirwa musha mazuva echirongwa chemuramba tsvina vakapiwa pekugara nezvimwe zvekushandisa.
Takagara paprovhinzi wakagurabadza tanga tisina kana chikafu chero zvekupfeka zvekufuga zvese vaitibatsira ndiwo. Tiri paprovhinzi nehospital zvese ndiwo vaiona. Wakazotisimudza wakatiendesa kucouncil yemutasa district.
Mumwe mugari wemudunhu iri Amai Rebecca Chimuka vekutsvingwe kuupenalonga vanoti vanonzwa kurwadzikana zvikuru nekushaya kwavakagurabadza.
Taapa kanzuro takagarapo for 4 years. Tagara 4 years takanga tisina kugara zvakanaka, takanga tine dzimba. Dzimba dzataigara idzi taita dzekushare mhuri nemhuri. Vamwe vaitogara mutende, vamwe vachigara mushedhi. Saka tazobva ipapo ndopa takazotsvagirwa mastensi naakagurabadza ndobva vazotitsvagira patiri kugara pari zvino.
Vakagurabadza avo vange vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vange vari munyori mubato reMDCT mudunhu reManicaland. Mufi ane chikoro chinozikanwa nekuti High Tech College Mamutare uye nemumaguta madiki Rusape nekuChipinge. Nhengo yeMDCT National Council vaGiles Mutsekwa vanoti bato ravo rarasikirwa zvakanyanya nekushaya kwavakagurabadza.
Ndoda kuti nditi ndine urombo hukuru kumhuri yekwagagurabadza nekutisiya kwaita Gamba Guru Misheki Tofa Mangwana Kagurabadza. Ndio vanga vari provincial secretary wedu wemovement for democratic change. And isisu wemovement for democratic change tarasikirwa zvikuru zvikuru kuru. Unoyeuka kuti mhuri yeZimbabwe ichikutondera kuti Misheki Kagurabadza akaita maheadlines pavanga vachiri meya weguta reMamutare.
Mundingina wakagurabadza vapo Kagurabadza vanoti mufi akangofuma akashaya. Mufi anonzi anga achinetsikana nechirwere cheshuga.
In terms of it's more of a sudden death. Yes, it was a sudden death because he was supposed to wake up and do his morning walk. He normally wakes up at 5. So the wife had some groaning coming from him, like anga ine munhu anedziwa kwakuedza kumutsa ana kurespond. She called the maid. Kuzodaidza muzukuru anogara across up. When they came, they called the doctor. The doctor tried his best, but after some 30-40 minutes, akati no, hakusina munhu.
Veruzhinji kubva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana uye vemachechi vange vari pamba pemufi kupa mastoni vachishema kushaya kwavo. Mufi uyo ari kutarisirwa kuvigwa mangwana kumusha kwavo kwamundenda kumanika bridge asiya mudzimai tsitsi nevana vatatu. Vakagurabadza vakashanda zvakasimba mukuvambwa kweMDC muna 1999. Muna 2002 vakasarudzwa kuva meya weMutare. Pakapatsanuka bato iri gore rapera, vakagurabadza vakaita kuti mahofisi avo ashandiswe neMDCT. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Ledamoyo.